Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira vanokwira kudare reHigh Court ukuo MDCT ichienda kudare reElectoral Court vachipikisa kusatambirwa kwemagwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzegore rino.
My working conditions avo anenge akati sarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori kuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara.
Chatiri kuzvirira ndechoti chirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre, nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo.
Chirikadzi munyika dzinobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechirikadzi kana kuti International Widows Day dzichikurudzira hurumende kuti idzivhurirewo mikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa relead muzvare Linda Masarira vakwira kudare reHigh Court vachipikisa danho redare renomination court rekuvanyima mukano wekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino. Ukuo bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora raendesawo zvichemo zvaro kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court pamusoro pearinoti mabatirwo akaitwa nhengo dzaro dzaida kukwikwidza mumatunhu akawanda emunyika neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengetai guta vati bato ravo rakakundikana kubhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa mushure mekunge ZEC yaramba kutambira nzira yekubhadhara nayo yavaida kushandisa, izvo zvakaita kuti vose vaifanirwa kumirira bato iri vakundikane kuzotambirwa magwaro avo. Ukuo bato rezano PF richange richiparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro riri kuchipinge mangwana. Panguva imwe chete bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richange richiitawo musangano nenhengo dzaro muJamestown kuJohannesburg muSouth Africa mangwana akare. Vanhu gumi nemumwe vanosanganisira mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vaNelson Chamisa weCCC, vaMwonzora veMDCT navaLove More Maduku veNCA vachange vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara, izvo zvinozosimudzirawo upfumi hwenyika dzemuAfrica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamusangano we9th Continental Africa Public Service Day wapetwa nhasi kuVictoria Falls wanangana nezuva revashandi vehurumende iri uye wanga uchisanganisira makurukota emunyika dzemudunhu reAfrica, mukuru weAfrican Union Ambassador Fatala Sijilumasi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubata vashandi vadzo zvakanaka.
Imikana iriko yekuti tivandudze maitiro edu zvese izvi ngatiudzanei kuitira kuti tibatane padonzo redu rekuva neAfrica yakabudirira uye inodyidzana sekureva kunoita agenda 2063.
Vachitaura pamusangano mumwe chetewo, gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi uye kugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima, vati hurumende dzemuAfrica dzinosanganisira yeZimbabwe dzinofanira kubhadhara vashandi vadzo mari inovakwanira.
Hazvingaiti kuti titarisire vashandi vedu kuti vashande zvinodadisa kana tichivahoresa mari isingakwani inozoita kuti vaite mamwe mabhindauko anovapa chauviri chinozovararamisa.
Asi mutevedzeri wemutauriri wemubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaGibson Mushangu, vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachiti pari zvino upenyu hwevashandi vehurumende huri parumana nzombe.
Mitengo dzimba dzatinogara, zvokufambisa, zvokuri, zvose zvavakure nemaoko edu kuti tizviwane. Saka dei hurumende yanga yakurumidza kutibatsira ipapa, chaita kuti upenyu hwedu hureruke uye tichiita mabasa edu zvakafanira.
Kuoma kwezvinhu uku kwatsinirwawo navaJafet Moyo, vanove munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Maworking conditions avo anenge akatisarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori, nyaya dzekuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Muzvare Besta Chandata, mugari wemuHarare, vanoti dzimwe nguva vashandi vehurumende vanoita ukasha kana vachibatsira veruzhinji zvichida nekuti vanenge vaine zvinetso zvakawanda.
Vanhu vazhinji kumahofisi ayakaya vari kuishanda vaine bitterness. Umwe anotokugwadzura zvekuti haukwanise kana kuzotomboendera mberi nenhau yako yaunenge wafambira kana kuti unotosvika pakuzorora mwoyo.
Asi mukuomerwa kwevashandi vehurumende, nyanzvi inoongorora zvinoitika munharaunda vaLuke Chitsike, vanoti kune vari kukwanisa kutenga dzimba nemotokari kunyange vachitambira mari inozivikanwa kuti ishoma.
Semaonero angu ndinoona kuti masivhu sevhana vari muzvikwata zviviri. Pane vari pachikwata chekutanga vari mumusoro vane zvidanho zvekuti vanokwanisawo kuwana chouviri nenzira dzecorruption dzinova dzatekechera muZimbabwe. Kwozoitawo mamwe masivhu sevhana asitori nawo nekuti vanokwanisa kuti ndipe mari ndikuitire zvakati. Nyaya yehuori ndonyanyanya kuti vazhinji vaite mari masivhu sevhana.
Musangano wakatanga musi wachikumi 21 kuVictoria Falls uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African public administration to succeed. Iro rinokurudzira kuti vashandi vehurumende dzemuAfrica vange vakakodzera kuita mabasa kuti Africa ibudirire. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti dzihurumende dziremekedze nekupa mibayiro kuvashandi vadzo vanokodzera uye kuti dzibude nezvirongwa zvitsva zvinoendesa mberi mabasa ehurumende zvikuru mushure medenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti kunyange zvakanaka kuti nyika dzemuAfrica dzide kusimudzira kudyidzana pakati padzo, basa chairo rinofanira kutangira pakuwanisa vashandi mari inotenga kuitira kuti vasashande zinyekenyeke. Vashandi vehurumende munyika vagara vachichema kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko, uye masangano mazhinji anomirira vashandi vehurumende akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa nekuda kwekuomerwa. Asi hurumende yagara inoti iri kuedza nepose painokwanisa kuona kuti vashandi vayo vatambiriswa mihoro inovararamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekugutu South mudunhu remasvingo vari kupomera vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzeparamende dzegore rino mudunhu ravo. Vapupurai togarepi nevatsigiri vavo mhosva yekutyora kodzero dzevana dzekudzidza. Vakasununguka mushure mokunge vamanikidza vadzidzisi vezvimwe zvikoro kuenda kumusangano wavo wekutsvaga rutsigiro. Musangano uyu unonzi waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemasvingise zvaita kuti vana vechikoro vasare vasina vanovadzidzisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vabereki ava vanga vachichema-chemawo kuti naivo vamanikidzwawo zvakare kuenda kumusangano uyu, apo vatsigiri vebato rinotonga vashandisa masabhu kuti vaone kuti munhu wese aenda kumusangano uyu. Vataurwa neStudio 7 vati vadzidzisi pazvikoro zvakaita seMundondo Primary neSekondary, Rupiri Primary neSekondary pamwe nemasvingise vamanikidzwa kuenda kumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi 23 Nyamavhuvhu gore rino. Mumwe vabereki ava, sekuru Gumbo Ruocha vemurayiro rekwachinyang'anya, vati kumanikidzwa kwevadzidzisi uku kwakanganisa kudzidza kwevazukuru vavo pachikoro chepamundondo.
Hazvigoni izvozvo vabereki, tinorwadziwa nevana vedu vabude muchikoro maticha achinda kudari, hatizvibvumiri izvozvo.
Izvi zvatsinhirwawo nemumwe mugari wekwachikomo vaBoas Manyanye, avo vati vari kushungurudzika sevabereki kuti kodzero dzevana vavo dzatotanga kuchurwa neavo vari kutsvaka kuvhoterwa.
Ipapapotaura kwamundondo vabudisa maticha kuti handei kumusangano, vakaenda navo kureva kuti vana vasara vakagara muchikoro vasingadzidzi. Izvozvo izvo zvinoshungurudza, hazvifanirwi kunge zvichiitwa zvinhu zvakadaro.
VaManyanye vaenderera mberi vachiti kunze kwekumanikidza vadzidzisi, bato iri ramanikidza vagari vemumaruwa emunharaunda umu kuenda kumusangano uyu vachishandisa masabhuku.
Pati zvinoshungurudza, zvinorwadza. Vabereki vanofanira kuita zvido zvavo kuinda vachida, kwete kuita zvokumanikidza. Iko zvinoizvi zvitati tichitosangana zvedu nevamwe vakatopfeka regalera chitikati ai makapfeka, zvikanzi haiwavo tichongoita zvokunyengedzera. Saka obviously vabereki havazvifariri, but they are complying. Non-compliance means kuti vanenge vapinzwa pachoto.
Asi vatogara iparamba kuti vatumwa vatsigiri vavo kuti vamanikidze vadzidzisi nevabereki kuenda kumusangano wavo, vachiti vange vasiko kumusangano uyu.
Hatimbofi takaenda fiya nekudzidza kwevana vechikoro, hatimbofi takaita izvi nokoshesa. Ndosaka takavaka zvikoro zvakawanda nyika yo, taida kuti vanhu vadzidzi. Vamwewo havo vanotaura kwavasina kuswera, vanotaura izvozvo. Ina handiko, handina kumbosvika kwamazhinji sena. Saka ndofunga igemu rokungoti vanhu vano vachitsvaka kutaura kwavasina kuswera.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasabhu kuti atumwa nani kuita izvi, asi vamwe vabereki vati kunyange vatogara ipi varamba nyaya iyi, vatsigiri vavo vange vachifamba mumaraini vachiudza vanhu pamwe nemasabhu kuti vatumwa naivo vatogara ipi, avo vanova nhengo yeparamendi yenzvimbo iyi pari zvino, uye vari kutsvaka rutsigiro kuti vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vashoropodza bato reZANUPF vachiti kunyange hazvo vatogare pi vati manyepo, nhengo dzebato ravo dzagara dzinoshungurudza vadzidzisi.
Hakuna munhu anofanirwa kutora vana achienda navo kumarali, hakuna munhu anofanirwa kutora varaidzi achienda navo kumarali, hakuna munhu anofanirwa kuabhusa school property achipesuwa maprivate political interest. Zvikoro ngazvirambe zvakachengetedzeka nguva yemaelections ino. Zvaitika kunana kwamundondo kugudisa kuti zvinosuwisa kwazvo.
Tatadza kunzwa divi rehurumende kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kuvadzidzisi nevana vechikoro, sezvo mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati tibate commission yepublic service.
Toda kuti mutaure neve public service commission, ndo ane atinoti ma public service regulations vanobva vanyatsokutsanangurirai kuti zvinenge zvichifanwa kunge zvichifamba sei.
Studio 7 yataza kubata sachigaro wecommission yepublic service Dr Vincent Hungwe, sezvo nharo yavo yanga isingapindi. Mutemo wenyika haubvumidzi kumanikidza vashandi vehurumende kuti vaitiswe zvematongerwo enyika. Bato rezanupf rinogara richipomerwa mhosva yekushandisa zvikoro nemidziyo yezvikoro pamwe nevadzidzisi kuita misangano yaro yekutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo dzose. Vatogarepi vachange vachikwishana navagobvu hamandishe vebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC pakutsvaga achamirira Gutu South muparamende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Shirikadzi dzemunyika dzabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reshirikadzi pasi rose kana kuti International Widows Day, dzichiti dzinodawo kuvhurirwa mikana yekuti dzikwanise kubuda muurombo kuitira kuti dzikwanise kuriritira mhuri dzadzakasiyirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chatiri kuzvirwira ndechekuti shirikadzi irarame, igone kurarama iyo nevana vayo, izvimiriririre. Nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo, but tikadzidziswa kurarama tikapuwa zviredzo ndozvatiri kuda. Tikuda mikana.
Amai Ngwenya vatiwo shirikadzi dzinosangana nematambudziko akawanda mushure mekufirwa.
Torerwa pfuma, abuse chaiyo, kutorerwa kodzero dzako.
Kushaya kana vamiririri mumwe mikana yatoshaya kuti unomiririrwa nani. Kana mungaa mumhuri, mungaa mucommunity, kungaa kumabasa, unenge wangomunhu akudherereke. Saka tiri kuti isusu tinodawo protection from all stakeholders.
Vachitaurawo neStudio 7, imwe shirikadza mai Priscilla Muchenje kusema, vati vanodawo kuti hurumende itarisise mutemo unobata pfuma inenge yasiwa nemufi kana kuti Administration of Estate Act, sezvo vachinzi vabhadhare mari dzavanenge vasina.
Wasiwa pamwe une maproperties, saka hurumende iri kutora certain percentage pama properties iwayo. Saka munhu anenge atosiwa asina kana dhora kana cent. Saka chinhu chiri ku nge chiri kunetsa madzimai afirwa.
Amai Shila Chishaka vatiwo kunyange zvazvo vachidzidzisana mabasa emaoko, dambudziko guru riri pamari.
Ka ini ndikona kuti ma financial problems vatinawo like years and years. Time was under tini ma medical aid years and years. Atisina mabasa akapera. Atina kuramba tipa ma medical aid years no kujoina chaiko medical aid for yourself haugoni.
Mumwe muzvina bhizimusi ataura neStudio 7 vaFred Masocha vatiwo kuoma kwoupenyu munyika kuri kusiya pasisina achakwanisa kubatsira shirikadzi dzakawanda zvinoita kuti dzizvionerewo.
Kuda kwekuondomoka kwaita nyika zviri kutotionerawo isusu vemabhizimusi kuti tiwane kurarama nekubatsirawo shirikadzi nyerera. Saka unotozoona kutoti zvakatongoomera munhu wese.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota zvemabasa nevashandi vaPaul Mavhima avo vanga vari kune mumwe musangano kuVictoria Falls. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvipi zvekubatsira shirikadzi. Zuva reshirikadzi rinocheshedzwa musi wa23 Chikumi gore roga roga, uye sangano reUnited Nations rakatanga kuremekedza zuva iri muna 2011. Padande mutande raro mumashoko ekucherechedza zuva iri, sangano reUnited Nations rati matambudziko ari kusangana neshirikadzi munyika dzichiri kubudirira anosanganisira urombo, mirizhonga pamwe nematambudziko munyaya dzezveutano. Muna 2017 sangano reHuman Rights Watch rakaburisa gwaro rinoti shirikadzi dzakawanda muZimbabwe dzinorasikirwa nepfuma, misha pamwe neminda mushure mekufirwa, uye rakakurudzira hurumende kuti ikasike kutora matano ekugadzirisa matambudziko awa. Kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakatambirwa muna 2013 richipa kodzero dzakaenzana kumadzimai kusanganisira pakugovewa kwepfuma. Izvi zvinonzi zvinongobatsira madzimai anenge aine michato inocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika mangwana mugovera. Mutungamiri wenyika vari pachigaro iye zvino vaJulius Maada Bio vari kuonekwa sevane mukana wekusarudzwa zvakare, kunyange hazvo paine makwikwi akasimba kubva kune vavari kukwikwidzana navo vaSamora Kamara vebato rinopikisa reAll People's Congress. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kusangana nevana muzvina bhizimusi vemuAmerica nevekuIndia muWashington DC nhasi rinove zuva ravo rekupedzisira parwendo rwavo rwebasa. Nezuro vakasangana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, uye mutungamiri wehurumende India uyu akatsinhira zvakare kusimba kweukama hwenyika dzavo. Mm-hmm. Varimi vakawanda munyika vanoti vari kudhurirwa nekubhadhara michina yekutsokonyora chibage chavo kana kuti maize shellers izvo zvave kuita kuti vatore nguva yakareba vasati vaendesa chibage chavo kumisika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti vanohaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuAmerica makumi matatu kana kuti US$30 patani rechibage, mari yavanoti yakawandisa. Kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani, izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chavanotengesa kumature enyika eGrain Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekutsokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekutsokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi wekumarondera mudunhu reMashonaland East vabheki marume.
Combine harvest charges $90 per hectare.
Vanhamo matekenya vanorima vari kuhurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment yaunochisiya chichiri mumunda unowana tanage yaya yajikira bhozi vanoba vanonokohwa pakati pemunda pausingaoni kudzira maGMB kuti aite madraya zviri nani bhozi they won't lose kuti chibage. The moment farmer akaziva kuti chibage changu chine moisi yakawanda akachichengeta haachachiendese kuGMB.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kutsokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemamaize shellers kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content. Pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba, rimwe dambudziko nderemacombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno ara nemari yokunze US dollar.
Zvito vanokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makost okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka, asi varimi havana kubatana.
Kungoti vanhu havana kubatana itime bhozi izvozvo zvakatonaka dinoti even tractor chaiyo tinogona kuti this time tatenga next season totenga tractor yemumwe.
Panyaya yekuti GMB iise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu, kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekutsokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US$150 kusvika pamazana maviri kana kuti US$200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya mishina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya michina yavo pahekta zvichienderana nekuti gorosi riri kukohwa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauriri wekambani iyi muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Nguva yakare minda ichiri midiki vanhu vaiyamurana kukohwa pamwe nekupura zvirimwa muchiitiko chainzi nhimbe apo murimi anenge achida kuyamurwa aingobika sadza ouraya mbudzi kana huku pamusoro pazvo obika hwahwa nemaheu zvainwiwa nevanhu vaiuya kuzomuyamura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira achiimba nziyo dzechitendero Amanda Takawira. Amanda akazvarirwa kuZimbabwe asi ave kugara muVancouver kuCanada. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Kukulira ku Mount Pleasant, Muharare, ndo kwandaka tanga kuimba mumba mamai vangu. Taimba muchurch, taenda ku Roma. Ndiri ku Montreal, ndaka imba ne the People's Gospel Choir of Montreal for about 5 years. Ndo kanda tama ku Montreal, ndikauya ku Vancouver. Ku Vancouver tikambo nyarara mbijana. But yes, nesta tanga nazvo kuti chemagitare.
Pane nyaya yekuti vabereki vaitididii vabereki pawakatanga iwo kuti haenda kurwa zvemumanzini?
Ingoti mwanangu ramba uchiimba mwanangu. Mwanangu paunoimba ndinobva ndanzwa mwoyo wangu kufara. Mwanangu paunoimba vaingondikurudzira vaindiona ndichiimba ndichiimbira Mwari wangu ndichiimbira Mwari wavo zvaibva zvawedzerawo ka element kekungoita kekungokoshesa.
Music yauri kurova yakangomira kugospel here kana kuti unosanganisawo?
100% yechurch zvaJesu ndo zvedu.
Sei wakachuza kuimba zvaJesu zvechurch?
Handina kuchuza zvaJesu zvechurch, ndo zvandakapiwa naMwari.
Saka
tinongofamba nezvatakapiwa.
Chipo chekutozvarwa nacho here ichi? Vamwe tonzwa kuti vanoenda kuchikoro kunodzidzira kuimba.
Zvavo vamwe hatina kuenda kuchikoro kuimba.
Chimbochiudzai zvishoma nezvesong itsva iyi yandanzwa nezvayo here?
Inonzi Reborn and song yacho takaipiwa neMweya Mutsvene. Tiri kuhope takatorarawo isu vamwe tikatopiwawo lyrics, melody, zvese zvikatongouya kuhope. Tikamuka tichinyora tisori, the Lord just showed up again, which was just so beautiful. But every part of this song is not my own. And I think ndopane emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kuti Mwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana, zvakazvana, zvakadaro.
Makutoparidzao
chete. Haleluya. Iwe chako ndechemungosvitsa chete.
Muindustry yemagitare kune chimwe chinhu chiri kuitika chatinoona chinokanganisa vaimbi vakawanda chekushandiswa kwezvinodhaka. Imi muri kunzvengana sei nematambudziko iwaya?
Ndijesu sha, ndijesu. Everybody, munhu wese, munhu wese, munhu wese akazvara munyika ino ari mutadzi.
Mashoko akakura. Pane vachanzwa meseji yenyu vobva vati toda kutsvaga Amanda, vanokuwana ikupi?
PaInstagram tinowanika.
Mune mchidzani?
First and last name iyoyo hatiwani.
Okay. Mobva matudza kambo kenyu tobva takarova vanhu vombo jaivha nasi. Was a Friday.
Fugamai munamati vanhu vaMwari. Jesu ari kuuya. This is Reborn by Amanda Takawira.
Hanzi tizvarwe patsva kambo kamanzwa kachibva kuna Amanda Takawira aitawo zvakare hurukuro naIvan Zisininga weStudio 7. Kambo kanonzi Reborn. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu. tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanga na chirongwa che Live Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa urongwa hwekugara kwematare enomination court nevachada kukwikwidza musarudzo dzegore rino, uye kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro kwave kutotangwa nemamwe mapato. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira vanokwira dare reHigh Court ukuwo MGCT ichienda kudare reElectoral Court, zvichitevera kukundikana kupinda musarudzo dzegore rino kwenhengo dzavo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mumaoko aPraxidis Jeremiah ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tataleli thubalo ubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 23 hlangula 2023 nguPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
lapho sisala khona ukuzigcina lokudlathi sibona ngalesi kesi nje. Isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi masingangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ngasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani lakathesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane labanye amazwe labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kuleviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLineet Moyo yena ke ucula ingoma zomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangeni. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-ambassador Fratalas Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungela migoqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezina eliphezulu ukuze sifeze isifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063 sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lo mhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Africa siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba singekela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ubusela lokunye kuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukhuluma nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele kuhlala masinyane belungise ikholo lababalisi. Namhla lokho ngakalungiswa. Yakho koko esikutshelwayo kabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhale ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini, kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisichatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebe sikhona sesisa ukubadalela abantwana izimali zesikolo. Lapho sihlala khona ukuzigcina lokudlathi sibona ngalesi gezi linje. Isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise, siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelilanzwa lamuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama services atholakala ku public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usiva ngomuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngemployer wakhe ongaholeka kuhle kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu sokusonke yilo likholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhatshe abongi labodokotela bezimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka 2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Africa linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakathesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla. Lezigqoko azikho impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bagcine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu wokuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani loba kugula. Lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angiyilakho engingazincedisa ngakho.
Ukansela Given Moyo wekachechete ward ewange west esigabeni semathebelele north ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyachiwa ngomkakhe kungela lapha ngabamba khona kwezomnotho engasebenzi, achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela okokuthi bagqokani, achiyelwa abatwana okuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula uhanjiswa kuma-hospital yarefer, kuma-hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni umoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechiyelwa abatwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona, abe sesala ehlubeka labatwana okwempilo yabo yonke. Abatwana bagcine bengafundanga ngendlela kade kufanele bafunde ngayo, abatwana bagcine bengabatwana ukuthi lokhuyana okwenzakalayo abatwana labana bazaqhubeka benjalo bedubeka.
Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu ubunzima obubhekane labesifazane, ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa.
Babe yingxenye ye-politics ye-development yeZimbabwe, laku-business yeZimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma-families lakuma-communities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka-23 Nhlangula olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi. Lonyaka ilanga ele International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-lead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu o-High Court ephikisa inyathelo ledale le-nomination court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethwandaba o-electoral court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe, lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Umqondiso ubona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla umnumzana Jingeta Ikuta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba i-commission ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla lezanu PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court, osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye, ibandla le elephikisayo ele-CCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele-South Africa. Lo nyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli weZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa, omnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, Douglas Monzora owe-MDCT, Love More Maduku owe-NCA, owako waba isiphathamandla seZANU PF osencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha owe-Free Zim Congress, Blessing Kasia Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa owe-National People's Congress, Gwinyai Henry Muzorewa owe United African National Council, Ganyelo Peter Harry Wilson owe Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele India, Mnumzana Narendra Modi, namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika, eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe. Emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ngokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika, uTreasury Secretary Janet Yellen, uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye leChina. Kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. UYellen utsho lokhu namhlanje emhlanganweni wokuhlaziya udubo lokuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis kwele France.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bachayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Konake ngagoqela eleZimbabwe. Ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe, ama-roaming fees. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe acheneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa ye-Bulawayo Vendors and Traders Association, na Michael Ndiweni, uthi uqathekile ukuthi ususwe inhlawulo le uze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini, abantu abaningi kakhulu abasebenza bechapha imincele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama-SIM card ukuthi bakhulume lezimoli zabo, ezihlobo zabo lapho bavela khona. Kathesi kuzabalula ukuthi baxoxisane baxhumane lezimoli zabo, even abathengisayo ongasezimoli ekutheni baxhumane labantu babelama orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso yikuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika la kuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi ye-passport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi-ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport, also kube le-passport enye nje esadiki, kube le-passport eyodwa kwenzela ukuthi abantu ba hambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizimusi kwele Botswana njalo ehamba-hamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa and le-Namibia, Mnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukubona njengomuntu ongisuthi nabantu abasekhaya nezihlobo ezisegoli eZambia, my mother is Zambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy. on business wise. Kuba easy nxa usukusiye Namibia usukusiye South Africa uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla uNkulunkulu ukhuluma ngayo ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo.
USibanda uthi uqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Afrika.
Kujezi kukona i-Afrika ilizama ukukubona ibe i-Afrika as one. Kasa khonoko angeke uphume uzothi amabhoda sekushiwo. Kasa ngento ezincane ezinjengazonezo ezikubona. Ama-Afrika sezama ukuthi bezwelane bona bodwa.
Inyathela lokuthi amazwe amane la akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa Development Community SADC akhiphe inhlawulo zokusebenzisa umakhalekhukhwini kwamanye amazwe libonwa njengendlela yokuqinisa iphupho lokubambana kulo mhlubulo ele-regional integration. Njalo abacubungula ezomnotho abafana loMnumzana Masimba Khutshera bathi lokhu kuzathuthukisa amabhizimusi kakhulu abasacathulayo okuyibo abalimala kakhulu ngenhlawulo ezikhona.
Ngathi mina kumele kube into esinqomayo esiyithakazelelayo njengesizalwane seSADC. Uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business kumbe balama business emazweni wona lawo. So nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges sokusithu ukuthi uyabe sokuchiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo ukuza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo onhloso yokuthuthukisa amabhizinisi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Was a Friday namhlanje silomculi osakhulayo uLionel Moyo. Umamoyo ucula ingoma zomdumo wokholo njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Usukela abazali bakhe besiyajinga amadlelwane uhlaza ePerth Australia. Asizweni imbali kalineti ngamafitshane.
Azalelwa ngo-1995 koBulawayo. Ngafundela esikolo esithwa Mgoqo eNkulumane 12 and mina labazali bami sa relocate from koBulawayo to Australia and that is where we currently reside. Sihlala khona lapha.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayers be said before you like incense.
Ukhiphe idlanti lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo. Yena ke sekesikhathi ekwezomculo.
10 years ago ngaqalisa ukuhlabela ngise-churchi. Ngiqala ngihlabela e-choir in the church choir. Ngiqala ukurealize ukuthi hayi ngikwanisa ukuhlabela ngikwanisa ukubhala ingoma. So this is my first album engirelisayo. And kuthiwa it's called The Author and The Finisher.
Though the mountain be shaken and the hills be removed.
Njengabaculi abaningi abasacathulayo uLinet kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artists o Rebecca Malope, o Winnie Mashaba, o Joel Celebration, and I really enjoyed and really loved what they
did and what they are still doing right now. So yiba aba influencer ukuthi ngiqale sokuhlabela sivili and abazali bam labo ba encourage ukuthi ngingene ku gospel music.
Utholakala ucela uxhaso balaleli litshenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngapi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and now ufuna a physical CD ngiyakuthumezela. Just follow me on social media on Instagram and Facebook under Lynette Music.
Tembali ukholisile umculo kamamoyo uLinet Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. ULive Talk namhlanje lingakhohlwa, siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa ukuhlala kwamadale awe nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7, lelakho ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Inombolo zalo 0012024650318. Ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, 15460 kilohertz ku short wave. Lila konjalo kusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM, 6175 7255 short wave. Isikhathi sethu kubaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa-ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iinkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.